vakuru vakuru vehurumende vasangana nazvo vati kuri kure nyaya dzakati wandei. Yekutanga nyaya inyaya yekusungwa kwevashandi vekuhofisi kwaprime minister, izvo zvawiriranwa kuti inyaya iri kuisa zita renyika pasina kunaka, uyezve iri nyaya inopa pikicha yekuti zviri kuitwa nemapurisa hazvina kunaka nekuti vari kungosimbirira divi rimwe chete remaprinciples kuGPA, izvo zvichiratidza kuti nyaya ine chekuita nesaridzo dziri kuteera. Zvawirana ipapa ndi remapurisa zviri kukanganisa imeji yenyika, saka vamugabe vachasangana navachihuri kuti vakukure nyaya nemafuiro ari kuita maprinciples maererano nezviri kuitwa nemapurisa. Imwe nyaya zvakare, maprinciples awirirana kuti anti-corruption commission ngaibvumidzwe kuita basa rayo riri mubumbiriro remutemo runova nekuongorora huori munyika. Vawirirana zvakare kuti vanhu vejomics vanofanira kuenderera mberi vachiita basa ravo vachishanda pamwe chete nesadhaki, vachiziva kuti sadhaki ndiro gwevedzi panyaya zviri kuitika muzimbabwe, uyezve vachiona kuti vaita basa ravo kuchaizvo rekuona kuti mareforms ese akawirirwa nemapato aiitwa uye aitika.
Ko, panyaya yesarudzo dzine mazuva akaziviswa navachinamasa vachitsigirwa navamugabe,
nyaya yesarudzo iri kutaurwa kuti dzofanira kunge dzaitwa patinosvika musi wa 29 June. Izvi hazviiti ukatarisa basa guru rida kuitwa kuti tive nesarudzo dziri kuitwa zvakasununguka sekutaurwa zvakaitwa nesadhaki nekuwirana kwa zvakaitwa muGPA. Zvikawirana naizvo kuti vachinamasa vanofanira kugara pasi nemumaona wamatinenda voita matime frame ekuti bumbiro rinofamba sei, izvi zvichafamba sei, zvichatora nguva yakareba zvakadii, zvinova ndizvo zvichazopa pikicha chaiyo iri pachena yekuti sarudzo dzingaitwerei. Chizva zvakare kuti zuva resarudzoiri hasiri rine chekungoita nebumbiro remutemo chete, asi kune mareforms arida kuitwa, izvo zvinova zvaakumaprinciples kutaura kuti mareforms aya aitwa uyezve sarudzo dzingaitwe nenguva iti yegore. Saka pari zvino hakuna dead re-election ratirapo, uye 29 June zvaonekwa kuti hazviite kuti tiite sarudzo sati tasvika pakusva 29 June.
Tinoona kuti vachinamasa pavakataura nezvenyaya yesarudzo vaipa mufananidzo wekuti chinhu chawiriranwa muhurumende, hatizoona here zvakare pachibuda mashoko asiri kuwirirana nezvamuri kutaura here?
Izvi ndo zvataurwa nemaprinciples. Chiripo ndechekuti vachinamasa havasiri vospokesmen vomaprinciples, havambofa vakataura vakamirira maprinciples. Death row election haritaurwe neparty kana kuti bato rimwe chete riri muGPA. GPA inototaura kuti death row election rinowirirana pakati papresident naprime minister, ndozvinotaura GPA. Saka vachinamasa havasiri vospokesmen vemaprinciples, uye vamugabe havasiri vospokesmen vomaprinciples. In fact, spokesmen vomaprinciples ndavatsvangirai. Saka zvinotaurwa nerimwe bato rimwe chete hasiri iro position yehurumende, nekuti hurumende iyi hurumende yemubatanidzo.